Kanzuro yeHarare ichishanda pamwe chete nemapurisa nhasi yapwanya zvovakwa zvavanotengesera mumigwagwa pamwe nedzimwe nzvimbo dzinotengeserwa motokari kumbudzi roundabout uko kanzuro yechitungwiza ichipwanyawo zvimwe zvovakwa zvakadai mudhorobha iri. Mutungamiri wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamewo wadzai vati sangano ravo rarwadziwa zvikuru nedanho ratorwa nekanzuro yeHarare.
Masikati anhasi tingati kuda kutanga makuseni anhasi taona kanzuro yeHarare ichiuya nemagreda ayo nezvinoparadza midziyo vachienda kuarea iyo inonzi Kumbudzi Roundabout. Kumbudzi Roundabout kune mainformal traders akawanda kwazvo ari kuwana raramo ikoko. Taona vachisvika ikoko vachiputsa midziyo vachiparadza midziyo nemimwe midziyo yevanhu vagara vari kubhadhara maretsi kusito Farare. Midziyo yevamwe vakagara vane malicense kunge vachishandira pavari kushandira. Saka izvi zvatishamisa chose ende isu hatisi kuziva kuti chirongwa ichi chakatangwa nehurumende nesito Farare chinobata here chiro vanhu vari kushanda pasi pomutemo. Vamwe vavanhu vakanganisirwa zvinhu zvavo, vakanganisirwa raramo yavo, vanhu vari kubhadhara maretsi kuHarare City Council.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo haisi kuzoramba yakapeta maoko vanhu vachiita madiro aJorjina muguta ravo.
Hongu tine chirongwa chekuti vanamuzvina bhizimisi vese vanotengesera motikari mune atinoti muchirungu maroad servitude vabvise nzvimbo idzodzo. Kanzuro iko zvino iri mushishi rekutsvaga nzvimbo yakakodzera yokuti vose vanotengesa motikari dzavo vange vachitengesera kunzvimbo iyoyo. MuHarare move nenzvimbo inozivikanwa kunzi kana uchida motikari unoenda kunzvimbo ipi, sezvinoitika kune mamwe maguta akafanana nana Pretoria nana Johannesburg zvokuti motikari hadzingotengeserwe pese pese. Ndo urongwa huripo uyu. Kana urongwa uyu hwangobudirira, motikari dzedza kutengeserwa kumagaraji iwayo. Uyezve tichikurudzira vanotengesa dzimotikari kuti zhinji dzachona dzigare kumawarehouse kuti nzvimbo yavanenge vapuhwa diki iyoyo ikwanise motikari dzekuratidzira dzavanenge vachitengesa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vati kanzuro yemudhorobha ravo yakabvira nezuro kupwanyira vanhu midziyo yavo. Muzvare Kuvheya vatiwo chiri kuvarwadza ndechekuti vamwe vari kupwanyirwa zvovakwa zvavo ivo vachibhadhara mitero kukanzuro vachiti pari zvino havachazive chekubata sevagari.
Pane list yakabuda yenzvimbo dzainzi dzichagadzirwa nekanzuro pachange paine zvimbuzi, paine mvura, paine mabhini. Dai zvaibvira vatanga vagadzira ikoko votibvisa patiri kutengesera iko zvino toenda ikoko kunzvimbo idzodzo kana kuti votivhurirawo maindastry kuti tikwanise kura nekuti iko zvino zvakaitwa nezuro ichokwadi kunyange takaisa nyaya yedu iri kumatare edzimhosva kunove kuhigh court nezuro chaiyo kanzuro pamwe chete nemapurisa vakapinda musha vakapwanya zvinova zvinhu zvinosiririsa zvisingabviri. Takabatikana zvisingabviri sevagari vazhinji vakarasikirwa nemawadhiropu zvakawanda marata zvese zvavanodai vachitengesa. Vakakumbira chembere vakomana vachikumbira kuti dai mambotiregererawo inganyaya iri kumatare dzimhosva asi hatina kunzwikwa. Zvinhu zvakangopwanya zvakadaro zvakazoita kuti magwaita edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights vapinde mumusha wechitungwiza vachiongorora kuti chii chaiitika. Pavakasvika pakanzuro yechitungwiza vakanzi hatisi kupwanya, asi pavakazopindawo musha vakazvionera pamunhu sefoti vakaona kuti ichokwadi kwaipwanya.
Meya wedhorobha rechitungwiza valove more maiko vati zviri kuitwa izvi hazvisi kuitwa nekanzuro iri yoga vachiti chirongwa ichi chirongwa chiri kuitwa nemapazi ehurumende akawanda.
Kanzuro haishandi yoga, inoshandidzana nemamwe mapuka ehurumende. Saipapa kune migwagwa iri mukati menzvimbo yechitungwiza. Migwagwa iyi ndehurumende ichiranwa neDepartment of Roads yeMinistry of Transport. Ine zvainenge ichitarisira nezvainenge ichisungawo maringe nemigwagwa yainokontrola. Kana kuti iri pasi pavo.
Vawadzai vakurudzira hurumende kuti itange yatarisa raramo yevanhu pakatariswa kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwete kuti imhanyire kutorera veruzhinji chingwa chiri pamuromo.
Hatingadi kupambadza kana kukurudzira kuchena kweguta asi vanhu vane nzara. Ngatiitei zvinhu pasi pemurahwo. Bumbiro redu remutemo rinotikurudzira kuti tichengetedze maproperties evanhu. Rinotikurudzira kuti tipe vanhu vanenge vaita sarudzo yebasa ravanenge vada kuti vashande vawane rutsigiro kubva kuhurumende. Asi zvatiri kuona izvi hazvisiri izvo. Hurumende iri kuuya ichimupunyikidza, ichiputsa raramo yevanhu pasina maalternatives ekuti vanhu vanorarama sei. Isu seboka revhiseti tiri muhurukuro nemalawyers edu kuti tione kuti nyaya iyi tingaitora sei tichengetedzo marights emamembers edu nyika yese. Tirikuzviziva kuti chirongwa chavada kuenda nacho nyika yese.
Panguva yanga ichipwanywa zvivakwa zviri muHarare nechitungweza dare repamusoro, iro ranga achifanira kunzwa chikumbiro chechitrust chekuti kupwanywa kuri kuitwa zvivakwa izvi kumbomiswa, rati richazonzwa chikumbiro ichi nemusi wechina. Vatafadzwa muguti vanhu veprovincial development coordinator wedunhu reHarare vakaburitsa mashoko nezuro vachiti chirongwa chekupwanywa zvivakwa zviri kushanda zviri kunze kwemutemo chichaitwa muHarare chitungwiza neruwa senzira yekuchenesa dunhu reHarare. Zvichakadai, rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association raburitsa mashoko richikurudzira hurumende kuti isiye makanzuro aite zvisungo zvavo ega kwete kuaudza zvekuita. Pakamboitwa chirongwa chakadai muna 2005 icho chaidaidzwa kuti Operation Murambatsvina, nhume yeUnited Nations amai Anna Kajumulo Tibaijuka vakati chirongwa ichi chakasiya vanhu vanodarika zviuru mazana manomwe 700,000 vasina pekugara uye zvekudya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.